Sangano re World Food Program nasi ratambira mari inokwana kuita 8.7 million yabva kuhurumende ye United States of America kusangano kana kuti bandiko ravo re United States Agents for International Development muchidimbu USAID.
Saka mari ichabatsira vanhu vari kunzvimbo dzipi chaizvo?
Mari ichabatsira vanhu vanokwanisika kuita 65,000 mumatunhu anoti Kariba, Masvingo, Mwenezi, Rushinga nezvishavane. Mari ichabatsira kutenga chikafu chakaita sechibage, mafuta nebhinzi, ndumba kana nyemba. Dzinova idzo dzichashandiswa kupa vanhu vanenge vane matambudziko echikafu. Asi vanhu ava mushure mekunge vatambira chikafu ichi vanozoshanda mumatunhu avo, matunhu avari iwawo.
Vanenge vachiita sei chaizvo?
Dzimweni dzenguva vachabatsira kuvaka zvimadhamu zvidiki, angava mapindu emuriwo kana nzvimbo dzinochengeterwa hove, mafish pond nezvimwe zvivakwa zvakasiyana siyana vachitambira chikafu icho chichi. Zvivakwa izvozvizvi zvichazovabetsera munguva inotevera kana vaakuda mvura, kana kuti zvichida kwaitika drought, kusanaya kwemvura, kana kwaitika mafashamu, kana kwaitika nzara huru. Zvinoreva kuti vanhu vaya vachabetserekana nezvavanenge vakadzidziswa zvichida sei kuita zvemukando, zvekukweretesana mari, kuita tumabhizimusi tudiki twavachadzidziswa. Saka izvozvizvi zvinobatsira kuti ramangwana ravo panozoitika kunyange pfumvu kana drought kana kushayikwa kwemvura, vanozokwanisa kubatsirikana vachinotarisa ipapo.
Izvi zvinoreveiwo takatarisa humwe upfumi hwevanhu ava?
Zvoreva izvo kuti vanhu ava vachakwanisi kuti kuda munhu anenge ane kamombe kake, mumwe ane kambudzi kake kana kahuku kake, ochiti achirega inditengese kahuku kangu kuti ndiwane sadza, kana achirega inditengese chibage changu ichi kuti ndiendese mwana wechikoro. Vanhu ivo vanoziva kuti tikangoenda kumagadheni edu, kumapindu edu aya kwatakarima, kana kuti kadhamu kedu kane mvura kaya, kureva kuti vanhu ava ane mvura gore rese, vanokwanisa kutora mvura yaya vachididzira mapindu avo. Zvoreva izvo futi kuti vana havachabviswi muchikoro, kana kuti vanhu vakwanisa kuwana kudya kwakakwana nguva dzese, nokuti dzimwe nguva munguva yenzara tinoonawo kuti vanhu vanozodya kamwe chete pazuva. Zvinova zvisina kunaka zvikuru sei kuvana vadiki.